mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inotevera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa.
Mitengo yehupfu yakwidzwa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%.
Chekutanga ndingati inini zvakakosha kuti tititaure kuti zvinhu zvinoite kuita necorruption hazvisi zvinhu zvatinotsigira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti idanho rakanaka, asi chatisina kunzwisisa ndechekuti corruption kana kuti uori hwemhando ipi waiita kuti vange vachisuspenda bhodhi iri. Ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa.
Hurumende yambomisa kushanda bhodhi repetrotrade Rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reGrain Millers Association rakwidza mutengo wehupfu nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%, richiti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kuramba uchikwira pamwe chete nemutengo wechibage. Bepanhau rezimlife.com rinoti mutengo wechisaga chehupfu che10 kg chabva pamadhora emunyika $955 kuenda pamadhora emunyika chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe $1,099. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti Zimbabwe yakaremerwa nekurwisana kwayakaita nechirwere cheCovid-19 icho chakatora mari yakawanda, uyezve iko zvino pava nedambudziko rehondo pakati peRussia neUkraine iyo vati ichavhiringa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji, izvo vanoti zvichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu.
Maonero atinoita isusese choro ndekuti tasiro yedu ndekuti zvinge zvichishereka mutengo kuvatengi uye vachiwana mari inokwanisa kunge vachitenga kunyanya-nyanya zvinhu zvinodiwa nekudyiwa mumba panguva dzega dzega nezuva rega rega, aya atinoti mabasic commodities.
Pari zvino muri kuonei vaMutashu?
Pari zvino tiri kuona kuti kunyange dai zvazvo mihoro isinganyanyoenderane mafambiro ayo nekukwira kuita mitengo, tiri kutarisira kuti zvinhu zvichange zvichiramba zvichikwira munguva inotevera kubudikidza nemhirizhonga yehondo iri pakati peRussia neUkraine, iyo yaita kuti kufamba kwemafuta ecrude oil asanyanyofamba sezvaanga achiita pamashure apa. Uyezve tinoona kuti zvirango zvemasanctions zviri kutemerwa Russia, zvimwe zvezvinhu zvaitawo kuti kufamba kwezvinhu pasi rose kunge kuchitinetsei kubudikidza nekuti munoona kuti simuno muZimbabwe tanga tichitenga gorosi kubva kune nyika mbiri idzi, asi pari zvino tingangoti isisi tiri kunyanya kurarama negorosi riri kurimwa muno nerinobva kune dzimwe nyikawo. Asi huwandu hwegorosi iroro hwanga huchibva kune nyika idzi wanga uine mutsindo wokuti wanga uchibatsira kuti mutengo wegorosi unge uchiringana kuburikidza nekunge gorosi roro kana rasanganiswa negorosi remuno muZimbabwe. Uyewo kukwira kwemutengo wemafuta epeturu nedizeri ndofunga mukazitarisa panguva inoyi ndofunga wakakwira kusvika pa $140 pa barrel. Kunyango dai izvozvo wazomboti siduruke kudzoka kumashure, asi tiri kutarisa isisi kuti kukwira kwawaita wakabva wangoti nenguva pfupi pfupi simukei kusvika pamusorosoro. Saka ndofunga munoona kuti muno muZimbabwe mutengo wacho wakabva wati kwidzweiwo kubudikidza nemafambiro anenge achingoitwa achiita upfumi hwenyika, kusanganisira nemafambiro anoita kuuya kunonge kuchiita peturu nedizeri muno munyika. Saka mukatarisa kana mafuta ekubikisa akatokwirawo chaizvo, ndofunga mukatasta muzvitoro zvakawanda ari kutosiya kana nesendi rimwe chete kutanga achichisvika pa $1,000 pachigubhu che2 liters chimwe chete. Saka izvi tatisina tarisiro yekuti zvichazokwira zvichimhanyidzana nemaererano nematambudziko ari kuitika pasi rose.
Kana takatarisa kuti vanhu vagara vari pakaoma nenyaya yemitengo yezvinhu, chii chingaitwa nehurumende, kana kuti tingati hurumende chii chainofanira kuita kuti ibatsire vatengi ava vagara vari parumananzombe?
Zvakutoda kuti hurumende inge ichipindira kuteramisa mitengo iyoyo kubudikidza nekuvamba homwe dzinogona kubatsira vemakambani kana homwe dzinogona kubatsira vatengi. Kana takatarisa panguva yatiri, inguva yakaoma sokuti taatichiedza kunge tichinanavira kuti tinge tichibuda mubongozozo rechirwere checovid-19 pasi rose, kusanganisira nemuno muZimbabwe, icho chaachambotidererewo mwaka ino yatiri neyapfuura. Pakashandawo mari yakawanda kudzivirira chirwere icho kekuti chisapararire, asi tiri mushishi kudaro ndopabva pauya dambudziko ratasangana naro. Saka paakufanira kuti hurumende ivambe homwe inobatsira vamabhizimusi, kunyanyanya vamabhizimusi madiki anenge achiri kusumukira aya, kuti zvinhu zvigadzirwe zvakawanda munyika.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakazivisa nezuro kuti vakanga vambomisa kushanda bhodhi repetro trade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekusashandisa hofisi yaro nemazvo. Bhodhi iri ranga richitungamirwa negweta vatinomuda Chinyoka vachiteverwa navazanele Dhuve, uye rakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi mipfumbamwe yadarika mushure mekunge petro trade yagara makore mashanu isina bhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti simba rashe Eric Muriro, Gladys Mumure, Ferida Matambo, Lilian Temvias, Gertrude Marambada, Godfrey Ncube na vadakarai Mukuku. Mugwarora vakaburisa vazhemu vakati vachadoma chikwata chichatarisa nekuferefeta nyaya iyi, vachiti zvichawanikwa nechikwata ichi ndizvo zvichazovapa munongedzero wekuenda mberi. Petro Trade ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta epetro nedizeri anopinda munyika. Studio 7 yakakundikana kunzwa divi renhengo yebhodhi rakamiswa basa iri. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kumbomiswa kushanda kwebhodhi iri kunogona kukanganisawo mafambisirwo ebasa mukambani iyi.
Chekutanga ndingati inini zvakakosha kuti tichitaure kuti zvinhu zvinoita kuita necorruption hazvisi zvinhu zvatinotsigira. Saka kubva pakuita ikoko ndingangoti idanho rakanaka, asi chatisina kunzwisa ndekuti corruption kana kuti uwori wemhando ipi waita kuti vange vachisuspenda bhodhi iri ndozvinhu zvatofanira kuzonzwisisa nekuti bhodhi iri ranga risina nguva rapinda pazvinzvimbo.
Asi iko kumiswa basa kwaitwa bhodhi irori kune zvakunokanganisa here mashandiro epetrol trade?
Zvakawanda. Tinoona kuti maorganization kana kuti makambani akaita sana petrol trade anenge ada bhodhi kuti pange pachiitwa mamwe madecisions. Saka madecisions iwawo kana bhodhi risipo zvinonetsa kuti anga achibuda. Zvotoreva kuti kushanda kwekambani iyoyo kwadzikisirwa. Kana kuti kwakunonoka nekuti panenge pasina vamwe vanhu kuti vange vachipa madecisions kana kuti madano anenge achidiwa nekuti kambani inge ichifambira mberi zvakanaka.
Vazhinji vangada kuziva iro basa rinoitwa nebhodhi kana kuti nekambani yepetrol trade.
Kambani iyi ndiyo inoona nezvekutengwa kwemafuta emhando yepetrol nedizeri zvichipinda munyika. Saka kambani iyi ikambani yakakosha zvikuru mukuunzwa kunenge kuchiitwa mafuta muno munyika. Saka zvekuti vanenge vachitikidzana nani, vanenge vachishanda nani nehamwe madecisions akadaro zvimwe zvinhu zvinokwanisa kusafamba zvinaka kana kusina bhodhi kuti zvinhu izvo zvinge zvichiitika.
Tichitarisa mawanirwo ari kuitwa mafuta munyika pari nhasi, tingati here panguva yanga iri bhodhi iri riri muhofisi zvinhu zvazvaimprova kana kuti zvazvashanduka zvichinakira veruzhinji?
Tingati isusu kwenguva dzapera idzi mafuta anga asiri kunetsa. Dambudziko ringangova rakaitika ndirekuti vanoda kutenga mafuta nemadollars ndo vanga vachinetseka. Asi kupinzwa kwemafuta kana kuti mafuta ekufambisa anga achipinda zvakanaka panga pasina kunetsa kwakanyanya panyaya idzodzo. Ka pamwe bhodhi rinokwanisa kunge rakutanga kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi ngatirangarirawo kuti vamwewo vari kuzvipinzira mafuta edzimota ava vari independent makambani ari kuzviitirawo zvinhu zvavo ega. Saka ikambani inenge ichi ibatana nemakambani iwawo ari kuzviitira ega achizvipinzira iwo mafuta muno munyika.
Tiri kuonawo kuti mafuta anga achikwirawo zvakanyanya mumazuva iwayo apera zvingava nechekuita here nemashandiro ebhodhi irori?
Kukwira kwaita mafuta inyaya mbiri. Nyaya yekutanga ihundo iri kuitika kuRussia neUkraine yakwidza mafuta aya pasi rese. Asi nyaya yechipiri inyaya yemitero yakawanda inoiswa pamafuta emuno kuti azvisvika muno. Ndo imwewo yaita kuti mafuta anga achikwira nemachine yakati kwirirei. Iyoyo nyaya yekuti akwira pasi rose. Asi zvikuru seiwo kunyanya nyaya dzekuti tine malevies kana kuti mataxes kana kuti mitero yakawanda inenge ichiisirwa ivo vanhu vane chekuita nekupinza mafuta muno zvinozokonzera kuti mafuta achona azouya kuvanhu aakutuna.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichitevera kushorwa kweZimbabwe nenhengo yeparamende yeBritain pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, imwe nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza vanoti Britain haisi nyika ine kodzero yekushora Zimbabwe zvikuru sei kana tikatarisa kwakabva Zimbabwe neBritain. Vachitaura muparamende yeBritain, gurukota rinoona nezvenyika dziri muCommonwealth vaPatrick Stopford vakashora bato reZANUPF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZimbabwe vachiti vanotyora kodzero dzevanhu uye vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuferefetwa pamusoro pekufa kwemutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uyo anonzi akapondwa pamusangano webato iri. Dr. Mavaza vanoti vaStopford havazivi mutauro wechishona vachiti zvavakataura hazvienderani nezvakataurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Gurukota iri rine dambudziko rekuti harinzwisisi kana kuti yatingati mutauro wechururimi rwamai rwechishona aitaura achitsamira zvikuru sei pamashoko akataurwa nemutedzeri wemutungamiriri wehurumende wemutungamiriri wenyika vachiwenga uye kuti tichaparadza opposition sekuparadzwa kunoitwa inda inenge iri paruvare chaasingadyise ndechekuti aya zvinyaudzo singi zvinoshandiswa muudzamu hwemashoko edu echivanhu saka uyo akabva atora literal meaning yacho kuti zvakaita sekunge zviri kunzi handi tinoapaza musoro zvakangoitikawo hazvo nerombo rakaipa kuti mangwana acho pakabva paita bvonga mupopoto manyamamiri nerongo akamusimuka mukwekwe nekuda kwevafanawo vakangoitawo musikanzwa vakapindawo pakati perali yange iripo pakaita hondo chekutanga minista uyo haana kutaura haana kukomenda kana pamwe chete zvapo nemasoko akataurwa nevanhu vemdc kando vetriplec vachiti rovai vanhu musatize rovai vanhu varovei nawo 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 and zviri pamapepanhau nepamavhitivhiti ese achidaidzira anonzi bvondo kuti rovai vanhu vanhu vari kunzi rovai vakadzoserawo vakaitawo honda yavakaita nerombo rakaipa mumwe chete akafa dai yaiva zano rekunorova nekuuraya vanhu nemapfumo nemapanga dai tine vazhinji vakafa musi woyo asi pakafa mumwe chete kuratidza kuti vanhu vashomashoma vanga vakadhakwa vakangoitawo zvavo zvavakanga vasina kutumwa hatingangoti dambudziko raitika kana kuti hondo yaitika yese inonzi yatumwa nezanupf
asi Dr. Mavaza vastopford havasi kushora zvakaitika here
mashoko ake ekunyunyuta nekusoropodza bato rezanupf anongoratidza godo ragara riripo pakati pake nebato rezanupf anongoratidza ukasha hwavagara vainawo pamusoro pebato rezanupf zanupf yaako mazuvano zanupf yavamunangagwa inotarisira kodzero dzevanhu pamusoro zvaiitika kare nezvaakuitika iko zvinoizvi zvatova zvinhu zvakasiyana zvekuti hurumende yenyika yeengland yaifanira kutopururudza kuti no zvinhu zvashanduka muzimbabwe vamunangagwa vaunza utongi hwejekerere vaunza kuzvitonga kuzere vaunza yatingati freedom kusununguka muvanhu munhu anoita zvaada vapati anoita zvaada hakuna ari kurambidzwa saka nyunyuto yavo yavakaita inongoratidza kuti vane kwavo kwavakangorerekera
avo vange vari gweta vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuunited kingdom nestudio 7 asi nhengo yecitizens coalition for change vanogara muamerica vazvidzai ruzvidzo vanoti zvakataurwa navastopford ndezvechokwadi sezvo zanupf ichityora kodzero dzevanhu mazuva ose tarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti Mberengwa Business Center yava nemwedzi mizhinji isina mvura izvo zviri kukonzera madzimai kufamba kwemakiromita mazhinji kunochera mvura murwizi rwemuchingwi vanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu vanogara panzvimbo iyi munewsday makare nezuro nhengo dzeparamende dzakakurudzira komishini yesports and recreation commission kuti idzosere pachigaro bhodhi rezifa senzira yokubatsira vatambi venhabvu mufinancial gazette bazi redepartment of veterinary services richibatsirwa nesangano refood and agriculture organization neeuropean union ravamba chirongwa chemakore gumi chekudzivirira mwombe kubva kuchirwere chinokonzerwa nezvishambwe yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti ndingotaure nyaya yekupembererwa kweWomen's Day tichitarisa kodzero dzemadzimai muZimbabwe. Zvinokosha chete mukumirirana semadzimai vachimirira zvimwe zvinhu, asi kuti madzimai abatane mukumirirana munyaya dzakafanana nedzemapolitical violence, mapolitical abuses. Women are not standing together as we saw about Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri and all the others. Vakabjagitwa, vakarohwa, vakashungurudzwa, vakaiswa mumatorongo. Varivo vahepwa, varivo vabatwa zvibharo vakashungurudzwa. The same as Mary Chiwenga. Ndoo zvimwe chete zvatiri kungoona kuti ari kutoshungurudzwa nevakuru vari muhurumende. Asi madzimai haasi kumira in solidarity with those women and stand as women to say no to abuse, no to based violence, to gender-based violence, no to violence against the women of the society of Zimbabwe. So we are saying the people, the women of Zimbabwe, has to learn to stand up and stand for each other, regardless of where, which party you support and which church you go or wherever you come from. We need to stand together as the people of Zimbabwe. Thank you. Muwe nengo ya kanaka.
Zvigubhu ngondongondo from Peter Marisbeck. Pane nyaya iri kundiita worry very much, and I am worried about this because even President Chamisa seems not to be talking about this issue zvakanyanya, and I don't know whether it is because ari satisfied nemamiriro akaita zvinhu here kana kuti kwete. Besides the reforms that are being talked about in the country, there is an issue of the diaspora vote. I want to say, if we do not pressurize and put pressure on ZANU-PF, this thing is not going to materialize. ZANU-PF, I bvumiba kana tikasai kuita zvokuwamanikidza kuti zviitike zvezvi. They cannot explain to us kuti vanoda kudya mari inobva kudiaspora through remittances, but they don't want the people who are with the remittances here to afford. This must be issue number one.
Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vasvinure vaonesese, vasapati ZANU-PF vakapuwa zvimagwere, vakapuwa zvinyimo, vakapuwa mafertilizers. That's useless. Zvivatsire ZANU-PF zvavanopuwa zvinotesa. Ngativhotere kuti tiine mari mukwama, ngativhotere kuti tihore. Saka kuvhotera kuti tihore kuvhotera change. Vanhu svinurai, musapatiswa ZANU-PF. Ngatiende neuwandu kuti ndovhota tiise ZANU-PF. Vana vaidi vazoona mabasa because masupermarket akavhara kuzvino kwaka. Vanoona Amato supermarket vakavhara. Vana Alaska Mile vakavhara. Vana Tedco vakavhara. Vana Tate Steel vakavhara. Vana Aroma Bakers vakavhara. To mention the show, if we should ngoona kuti utongo wanga urimo wanga usiri super, wanga wahafu waudzanyiriri. Saka vanhu ngatiendei tinovhura neuwandu wedu tibvise ZANU-PF ibve tione nokuti one ugaro wakanaka mangwana.
Nika, ino famba, nikuti wakudewa ndiani nika. Saka unanga awi nanga, wampeche mutichake ya tongo unika. Hende mbegeri, mbimindo uka, handiko, kuti nika inape. Nika, nga ipano mshimuti, hende mbegeri. Kutu mazwe angu iwa, wuhu. Mbegeri na neru, neru.
Katiko vashamara veetu vana tinoroka wanzo najonga kandigwena patirikuru tinofara ndine kusvikana kukuru pamusoro pematongerwo enyika mumusha kwedu. Vanhu vaakurayiwa vakataurwa navachiremba zviya hondo iyi tingaipedza seiko. Uipedza seiko hondo iyi maZimbabwe? Topeta maoko here? Aiwa, neJehovha anga apindira. Tikurudzirwa nevari muhurumende, utongi hunochinjana. Mhosva dzavari kupara idzi vanozokwanisa kudzimirira here? kuti vachapitsira vamajere kune vaimbozvipisha shasi ushasha hwakapera nezvangu usiku nekuti vanhu pabofadini kubva kwabhutu kumusha kuti isi atenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neUkraine. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti ukama hweAmerica neUkraine hwakasimba uye hune nhoroondo. Vanoti pari zvino America iri mushishi kubatsira vanhu vemuUkraine munguva ino yavari kurwiswa neRussia. Vanoti Russia yakangotanga kurwisa Ukraine pasina chikonzero chine musoro chayakapa. America ndiyo imwe yenyika dziri kubatsira Ukraine zvakanyanya uye mumakore masere adarika kusvika pari zvino yapa rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni mazana mana nemashanu kana kuti United States dollars 405 million. Izvi zvakatanga kubva Russia zvayakapamba mamwe matunhu eUkraine. VaBlinken vanoti rubatsiro urwu rwuri kutarisirwa kuendeswa kuvanhu vemuUkraine kuburikidza nemasangano akazvimirira oga asingaite zvematongero enyika kana rusarura. Rubatsiro urwu ruchapa kuti masangano anopa rubatsiro pasi rose akwanise kupa vanhu vemuUkraine zvekudya, mvura yakachena, pekugara, kusimudzira utano hwavo uye kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiri munyika iyi pari zvino. Rubatsiro urwu rwakananganawo nekubatsira vanhu vanenge vapatsanurana nekuda kwehondo kuti vakwanise kuzivana kuti vari kupi, zvinozobatsira kuti vakwanise kuzosangana zvakare. America yatenda zvikuru nyika dzakapoteredza Ukraine nekubatsira kwadziri kuita vanhu vari kuda upoteri vachitiza hondo. America iri kuita nhaurirano nenyika idzi kuti dzirambe dzakavhura miganhu yavo kubatsira vanhu veUkraine. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vatiza muUkraine vachienda muupoteri kusvika pari zvino. Nyika dziri kutambira vari kutiza ava dzinosanganisira Poland, Romania, Hungary, Moldova neSlovakia. Mukuru wesangano reUSAID amai Samantha Power vanoti vanhu vakawanda muPoland vari kutambira mudzimba dzavo vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine ava. Vanoti vari kuvabatsira zvakanyanya nekuvapawo zvinodiwa nevacheche vakawanda zvinosanganisira zvekudya nezvekupfeka. Amai Power vati vanofungidzira kuti vanhu vari pakati pemamiriyoni matatu nemashanu vachaenda muupoteri. VaBlinken vakurudzira dzimwe nyika kuti dzitambire vapoteri vekuUkraine dzoregedza kuvadzosera kunyika kwavo sezvo vakatarisana nerufu. America yatenda masangano ose ari kubatsira Ukraine vakakurudzira mamwe kuti abatsirewo nechimbi chimbi muUkraine nenyika dzakapoteredza. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neUkraine uye maaverengerwa neni chanonoka wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wehupfu wakwidzwa nezvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15%. Hurumende yambomisa kushanda bhodhi rePetro Trade rose vachiti riferefetwe mhosva dzekushandisa hofisi yaro nenzira dzisina kunaka. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.